tichiona izvingoramba zvichiitika mavhiki ose nekuti yedu petrol price yedu yakudedemainwa neexchange rate. Tikangoramba tichiona exchange rate yeZimbabwe dollar versus American dollar ichingochinja-chinja nefuel yedu inochinja. Mavhiki maviri apfuura exchange rate yakambodonha nefuel yakambodonha mbijana. Saka ndizvo zvatichagona tigara tichingoona zvichiitika kusvikira Zimbabwe dollar neUS dollar tawana rate kuti Zimbabwe dollar inokupa maUS dollar mangane. Tikava nerate iyoyo tichaona kustabilize. Kwatoti kustabilize kwatoita kuziva kuti price yedu yefuel inenge yakwira nguva yakareba isina kupfuura nguva yakareba isina kukwira.
Saka muri kuti aya ava magariro tsoro kushaya nyanga.
Chinhu chatofanirwa kutarisira kusvikira taona kuti Zimbabwe dollar rakasimba sei kana richikwikidzana neAmerican dollar. Kana zvisati zvasvika ipapo tichangogara tichingoona mavhiki nemavhiki kukwira kana kudzika kwefuweni.
Ko izvi zvinorevei kune mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda wanda muzvitoro?
Zvatozochema kunguva yakawanda ndeyekuti mitengo inokwira kana fuel ichikwira. Asi tozoona kuti panonzi exchange rate yadzika nyangwe fuel yadzika, mumwe mutengo haidzokeri kumashure, inongoramba yakadaro. Saka ndipo patotaona kuti ivo vatoti corporate Zimbabwe, mabhizinesi emuZimbabwe, ndipo patoona umbavha hwavo. Havatarisi kuteera zvava ivo kwavari kana vachingobhenefita. Vanongovhara zvatongoti vanochengetedza investment yavo. Havazotarisi kuti kana yachinja kuti idzike navo vodzikisa. Hatisati tambonzwa kudzika kwemapuraizi nguva yareba kusingadziki mapuraizi. Nyango yeexchange rate ichifluctuata ichitaridza kudzika dzimwe nguva. Tikazvisa pagraf tiyetatasira kuti zvimwe zvinenge zvisina effect kukwira kunenge kwaita fuel compared kukwidza kwanenge kwaita exchange rate. Zvinoreva kuti ivo sevana mabhizimusi vanongokwidza panonzi kwakwira fuel kuti vangoita mari vasaluze.